vamudendana amaigezi vabvagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malaba. Asi vasati vagadzwa, mamboita zvowezvowe mudare sezvo nhengo dzeTCCC idzo dzarunuka kuuya mudare dzasvika vamudendana amaigezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members,
vakapanobata chinzvimbo chavanopopera nhengo dzeTCCC muparamende vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita kokas sepaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock. Asi tazvakamara pane taakuuya toroda kuti hazvatopera vanotaizi before 10 o'clock. Saka tashaya tipo vaakuriga kuti yemuparamendi marigiro avakaita kumaelection. Saka tatokashamara tipo zvamutofamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga namai Miniele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake, asi vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende vapupuraito Gareti vanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudhenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai, asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mokugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira pamwe nekuvamirira zvakasimba pamwe nokuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sokuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare resenate amai Mabel Shinomuna vakunda vaFelix Mafave TCCC nemavhoti 50 vamafa vachiwana mavhoti 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti 49 amai Chakabuda vakawana 26. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pari kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro munemo nyaya makanzuro akawanda munyika. Nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Bulili, Manemangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vatsengerai Manyanga veZanu PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kupa kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tina projects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro, tikubatsira tiri pamwe chete nemakanzuro 18.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yari kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.